Chiziviso chiri mugwaro rehurumende reGovernment Gazette remuswambudzi 9 chinoratidza kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakasaina kuti mitemo yeExchange Control Act newe Money Laundering and Proceeds of Crime Act ivandudzwe pasi pemutemo unovapa masimba ekuvandudza mitemo kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Act. Dare reparamende rinofanirwa kuzopasisa kuvandudzwa kwemitemo iyi kuti kuvepo zvachose mukati memwedzi mitanhatu uye vanhu vanowanikwa vachityora mitemo iyi vanogona kuiswa mujere kwemakore 10 kana kutorerwa mari yavanenge vainayo kana zvichinge zvaonekwa kuti vanenge vaiwana zvisina tsarukano. Vakawanda vakataura neStudio 7 vanoshora mutemo uyu vachiti hapana zvakanyanya zvauchabatsira pakugadzirisa matambudziko ari munyika. Mumwe mudzimai wechidiki akangozvidoma nezita rekuti Cynthia, uyo anorarama nekutenga nekutengesa mari, anoti anoziva kuti vanoita basa iri vakawanda vanoshandiswa nevamwe vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika. Asi anoti kune vamwewo vakawanda vakaita saiye vari kuwana raramo nekuita basa iri nekuzvishandira pachavo vega, achiti mutemo uyu uchakanganisa veruzhinji.
Isusu manje sesu vamwe vedu tinenge takungopinda zvedu mucrossfire idzodzidzi, but ini ndakazvimirira ndega, ndiri munhu wekuti tivakadzi vaive kuti dai takangozvirongekerawo tobva tangosevha zvimari zvedu zvekuti ndiwanewo kuchengeta mhuri, bcause nechipesendeji chishoma chandendawana ichochochochocho vanhu vangu vari kutobhenefita kamari kangu kandaka tangana kukuspina ndoka kutodika kutoraramisa mhuri yangu. Munoti zvino mabasa ari kunetsa asi ndichiwana kurarama manfi ndichisvika ndotobhadhara rent mafizi ndikutobhadhara vana vari kuwanisa kuwanawo chikafu. Saka zviri zvekuti timire zvekuchinja mari dai tambomira tangota kuti vakadzi vamboramba vachiempawa kuti zvikatasvika chaipo chaipo patirikuda.
Murwiri wekodzero dzevanhu variwo chipanga mazano nesangano reavameli Human Rights Network vatinei Mukwewa vanoti vanhu vakawanda vane hama dziri kunze kwenyika vatumira mari yekunze uyewo vazhinji havana ruvimbo nemabhanga emunyika, izvo vanoti zvinogona kuita kuti vakawanda vabatwe nemitemo iyi.
Dai mutemo uyu ukashandiswa especially kuvatoziva kuti vane upfumi hwakawandisa husinga explaineki, mutemo uyu unotinetsei kana uchidila nemainformal trader, because mainformal trader by their nature of operations havana documentation uchasunga vanhu vari innocent.
Sachigaro weboka remadzimai musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions amai Barbara Tanyanyiwa vanoshorawo danho rehurumende vachiti uku kuita kwewashaya kutsvaga utamugate. Amai Tanyanyiwa anoti matambudziko munyika ari kunyanya kuwedzerwa nemakakatano amene zvematongerwo enyika pamwe nekuvepo kwemabond notes.
Tikatarisa vanhu ivavo vari kuchinja mari vazhinji vacho vakadzi, tikada kuti tiongororezve kuti sei vachichinja mari. Inhau yekuti vakadzi ndivo vanofesana nekuoma kwezvino. Isusu semadzimai ezittu tiri kuti mutemo uyu hatitoudi. Dambudziko riri kunetsa hakuzi kutengeswa kwemari, but chiri kunetsa ndeche legitimacy ya president. Ngakugadziriswe nyaya yelegitimacy. Chimwe chatinotaura isusu seZCTU tiri kuti ngakubviswe mabond notes. Kana mabond notes akabviswa hatizooni vana vanogara mumastreets.
Mudzidzisi wezvebudiriro nerunyararo pane chimwe chikoro chepamusoro vaDidmas Dewa, muongorori wezveupfumi akazvimirira ega. Vade wande mwewe awo vanoti havaone kuvepo kwemitemo iyi kuchigadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Ndinoona sekuti kuda kudila nemasigns and symptoms yeproblem yeikonomi yeZimbabwe. Tikatasa zviri kuitika ndezvekuti machenji mane vanhu vanototamburawo vanotopiwa mari nevakuru vakuru vehurumende. Zvakamira akaita ikonomi mishonga chaiye kutenga kumafamasi vakastopa kutora bhondi nemamedical aids. Vakuda maforeign currency US dollar. Rinobvepi? As long foreign currency isipo tisina access kwa hivi ikonomi inoramba ichingowira pasi.
Svondo rakapera Governor we Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vakaramba kuti kuvepo kwemabond note kuri kukanganisa mamiriro ezveupfumi. Asi vaMangudya vakabvuma kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende kwange kuchiita kuti irambe ichinyora mari inozivikanwa ichinzi real time gross settlement kana kuti RTGS, izvo zvinoita kuti chikwereti chehurumende chirambe chichikura zvichizokanganisawo mamiriro ehupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.